Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nemiriri wenzvimbo iyi vaya nechimutodi paZimbiru Primary School, vagari venzvimbo iyi vati havasi kufara kuti kanzuro yeGoromonzi pamwe nemadzishe enzvimbo iyi vakatopa kambani yekuChina iyi mvumo yekuchera kwari munzvimbo iyi vasina kunzwa pfungwa dzavo. Vati nyanzvi dzakavaudza kuti kambani iyi itange kudhura matombo. Vese vanogara makiromita mashanu kubva pagomo reZimbiru vanofanira kubva munzvimbo iyi kuti vasakuware. Asi vagari vakaita samai Florence Chipurunya vaudza Studio 7 kuti havana kwavari kuzoenda.
Zimbiru place is for us. Mumapako mune vanhu vakaratidzwa mumaningo vakavata
mwanakuvakatitenderedzwa nemakuva rese iro.
Saka isi tinongoti hatisi kuda kudistractwa mwanangu. Ipapo kunzi opening for this business. You can't open a business where people are staying. You can't open a business distracting people.
Vatinashishimedza vanotiwo kunyange hazvo budiro yakanaka havana chivimbo chekuti maChina angaunze budiro munzvimbo mavo kana vakatarisa zvakaitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiyadzwa kwamarange kumanikaland.
And I could put on the Kamtoko, Kwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwek kudara awaja boss moto zakanaka kwa second ai koko endai kupi before September kanya dire kukona soro kwa vari kumaina juzi njimbo yakamainwa granite nini yakadevelopa why is it that la tangira mudombosha wa munomo it's a big no
nengo ye committee yakadomwa nevagari kuti vaongorere kuuya kwe company iyi kudombosha va vati nai munetsi vaudza studio 7 kuti masabhuku ishe china mora nekanzuru vakaita zvinhu zvavo muchiwande uye ndosaka pave nemutauro
saka chimwe chatabatikana nacho futi zvechekuti taronga musangano takaronga musangano nemadzimambo vachiziva kambani yacho yanga ichiziva yejiyanyi iyoyo yanga ichiziva da yakafonerwa tirimo musangano imomo amai chinyemba si iwo vakafonerwa kuti tiri musangano upi iwoyo tikadzoka isu takaenda kumadzimambo nemasabhuku tivaudza kuti miting yako musi wesatatu tashamisika kuti mambo china mhora vakamisa miting iyoyo nenguva diki diki ivachiziva kuti mangwana vanhu vari kuita sei vanenge vachifanira kunge vachipinda musangano iwoyo
vachitaura mushure mekunzwa zvichemo zvevagari vamutodi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vari kuiongorora
zviri kuitwa isu tisingazivi hatina ruzivo nazvo mp acho haana chaakaudzwa tinoziva kuti kana development yakadaro ichiitika vanozoafekwa nedevelopment iyo vanotanga vakonzautwa vozoonekwa saka zviri kuratidza kuti pakati pedu pane vamwe vakava noruzivo nazvo zviri kutoratidza kuti kune miting yakatoitwa nechekare inoinvolva masabhuku nemachief nezvimwe zvakadaro vanhu havakatopiwa license asi mp haana chaari kuziva saka tati zvose zviri kuitwa nekambani ngazvimirwe hapana chinoitwa chatisingazivi tichaenda kuministry of mines tonatonzwa chokwadi chokwadi kuti vakapiwa nani
vatiwo hapana achabvisa vagari pamisha yavo uye vagari vanofanira kugara vasina chavanotya
kombosha vaino yatova residential area yangofanana nechitungwi saka haugoni kubvisa vanhu vauchida kutsvaga mari nematombo ngazviitwe kune dzimwe nzvimbo kuno tine development eyo tiri kuida asi kuna development inobvisa pakagara vanhu zvakare mutemo wehurumende unoti hakuna munhu anobviswa paagere kana hurumende isati yaisa plani yekuti achaenda papi avakirwa here musha wokugara saka ndozvatoda kuti tizivise vanhu izvozvo hakuna munhu ari kuzobviswa vanhu ngavamire kupanika
hatina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeglobal kana wokubata ichechina mhora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rinoti rakatambira chichemo kubva kune vamwe vagari vekudomboshava pamusoro penyaya iyi uye rave kuiongorora ndakamirira studio 7 kudomboshava ndini godwin mangusha